kuva ne TB sezvatinofunga zvinji edu kuva ne TB hazvirwere hazvireve kuti munhu ave kuhwara nemukondombera. TB inowanzobata vanhu vane mukondombera nokuti havakwanisi kurwisa zvirwere, vanobatwa nezvirwere zvakangowanda wanda. And then pakuzorapa kwatinoita TB zvinotora mwedzi mitanhatu munhu achingotora mushonga. Ende mishonga iyi nyangwe munhu wakunzwa kunge wakunzwa zviri nani unofanira kuramba uchingoitora kwemwedzi mitanhatu, nokuti ukamira mwedzi mitanhatu isati yapera bhakitiriya here richingori mauri rinokwanisa unokwanisa kunzwa kunge wapora asi rinozodzoka zvekare. Ende paunozotanga kurwara zvekare ka zvinozotinetsa kukubatsira nemishonga nokuti inenge isisakwanisi kukubatsira kurapika kwacho. Zvinenge zvakunetsa.
Chicha, mungade kuudza vanhu vemuZimbabwe pamusoro pechirwere cheTB?
Ndinokurudzira chaizvo vanhu veZimbabwe kuti tizive kuti chirwere ichi chinotapudzirana sei, tibatsirane mukudzikisa namba yevanhu vari kufa, nokuti gore negore namba yacho inoramba ichingokwira. Chirwere ichi chiri kutiurayira vanhu munyika yedu, saka tikadzidzisana tikaziva kuti inodzivirirwa sei, vanacho vanobatsirwa sei, nokuti kuva neTB zvere kuti munhu akufa tinokwanisa kubatsira munhu. Saka tikaziva tikanyatsonzwisisa chirwere ichi tikabatsirana tese, ndofunga tinokwanisa kurwisa chirwere ichi. Tinokwanisa kutokubatsirana zvikuru sei munzvimbo dzedze dzatinoungana kumasvondo kwedu, kumabasa kwedu. Ndinovimba kuti umwe noumwe ane waanoziva nechirwere, saka tikabatsirana vane zvavanoziva, vane information yavanoziva, tikauya pamwe chete patinosanganawo kumasvondo tikabatsirana tichidzidzisana nezvechirwere ichi,